Dutumu Pengo, Re Hurricane Florence, Irora Itarisi Wakusia, Rasakadza, North ne South Carolina, Richiba Mugungwa, Roramba Chiendere Ramberi, Mumatunu Aya. Parizi Noraura Yavan Vanoshika Gumini Vasere, Uyeva Mwela Jinji, Vadziri Wamunjimbo Zalano Gara. Vanobatsira vanopfuura mazana mapfumbamwe kubva kwakasiyana siyana vasvika mudunhu iri kuzobatsira vari kuyeredzwa nevane dzimba dziri kudhirika. Zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara mumatunhu aya zvinotuudza mamiriro akaita zvinhu kwavari. Tatanga kunzwa kuna muzvare Patricia Mamo Murozi, mumwe wevakanyoresa kunobatsira munguva yenjodzi iyi.
Kumakwanga kune batsaibata izvishuwa. Isusu takangopfunyutswaona Mwari nokuti payaifanira kunge ichitanga mazimvura aya nemhepo yaifanira kunge yakarova kuno zvakanyanya kuno kurali zvakazoitika ndezvokuti Mwari wedu akangotionawo ndobva yangochinja ndobva yaenda rumwe rutivi saka rutivi rwakarohwa hakuna chakanaka. Dzimba dzese dziri mumvura, mota dziri kungoyeredzwa, vanhu vari kufa.
Hakunewo here zvizvarwa zvekuZimbabwe zvamati manzwawo zvakakwekweredzwa nemvura nemazimepo aya?
Pari zvino handisati ndambonzwa. Pane mukoma wangu anogara kunonzi kuFayetteville, kune divi iroro rakanyanya kurohwa nemvura iyi nemhepo. Haana kukuvara asi imba yake yakayeredzwa asi haana hake kukuvara saka izvinezvi vari kwavari kuchengetedzwa kuti vabatsirwe mvura idzi dzapera.
Vane rubatsiro here rwavanowana kuhurumende rwekuti vagone kudzokera pamba vanga vari neupenyu?
Wongu iye zvinezvi vari kubatsira kuti vanhu vapinde mumashelters vanenge vachipuwa chikafu imomo. Vanoenda kunotarisa kuti dzimba dzevanhu dzakamira sei vachikwanisa kubatsira kubudisa mvura mudzimba idzodzo. Ivo vakachengetedzwa kwavanenge vakachengetedzwa vachipuwa zvese zvavanofanira kunge vachinge vachipiwa pamwe chete neRed Cross iri kubatsira. Kana ini ndakatovolontia kuti ndiendewo ikoko kunobatsira asi havasati vandidani vakatora zvese zvavanoda kwandiri. Vati vakati kana tava kundida vashandidani.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe chinogara kuNorth Carolina, muzvare Patricia Mamo Murozi vachitaura vari kuRaleigh kuNorth Carolina. Tanzwawo kuna vaPrince Washaya vanogarawo kuNorth Carolina kwakare, tinzwei hurukuro yataita navo.
Isu tinogara kuRaleigh, which is the capital city North Carolina. Saka tiri about 2 hours away kubva kubeach. Kunova ndokwa yakanga iri kueastern beach uku Carolina. Saka kunoku yakasvika hayo but haina kuzosvika yakanyanyisa yakati chedza mbichana. Asi takazongowana mvura yakawanda nemhepo zvayo. Akatina kuita dambudziko rukuru. Kurasikirwa namagetsi.
Hakunawo here vamwe vezvizvarwa zvekuZimbabwe vamunozivawo vari mudunhu irori vamungangodaro makanzwawo kuti vakawirwa nedambudziko nazvo izvi?
Takabatana-batana pamaWhatsApp group atinayo kuti tingozwa kuti vamwe vakamira sei vamwe vakamira sei. Hapana muZimbabweni akapinda dambudziko rokuti ringanza idambudziko risingagadziriki. Varipo vashomanene zvavo apo napapo vakatizvo vakamborasikirwa namagetsi for a couple of hours asi akambva azodzoka zvavo.
Saka tingati pane zviri kuitwawo here nehurumende kubatsiridza vari kusangana nedambudziko?
Ehe, hurumende kuno kugazena akamobhilaiza kuti vange vachinge vari out ya vachibatsira vanhu vanenge vachida rubatsiro zvinoenderana nokuti vanenge vaendeserwa namagetsi kuti vakwanisa kuwana magetsi avo, vanenge vaendeserwa mvura vawana mvura, vanenge vasingakwanisi kunge vachiwana chikafu vari kunzvimbo dzokuti mvura mvura yakunge ichimetsa padzimba yekuti dzimba dzako kupindwa nemvura zvakanyanya vanda kuevacuatewa vachiva evacuata ikoko saka hurumende iri kuedza dzimba inogona napo.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa chezimbabwe vanogarawo kunorth carolina vaprince washaya vachitaura vari parunhare kwakare kunorth carolina.